and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 Chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Diana Kuveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare raMajesty kuchitungwiza mangwanani ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 1637 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu mazana maviri ane makumi mana neumwe 241 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava vaviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu 694,730. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi mana nevasere 418,748. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu vanoita mazana maviri ane makumi mashanu 250 vafane chirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevatatu 203 vakafa. Manicaland ichitoweravo neMashonaland and West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana zvine mazana matatu ane gumi nevasere 40,318. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine makumi mashanu nevatanhatu 37,056. Zvichakadaro mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rinotsigira danho rehurumende rekumbosamparadza mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika. Asi vati zvakakoshawo kuti pose panotorwa matanho akadai hurumende inofanira kugara pasi nevemabhizimisi, vashandi nevamwe kuti vafambe pamwe chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu.
Federation of Zimbabwe Retailers, tinoda kuramba tichirangaridza veruzhinji vemabhizimusi uye nenharaunda dzakasiyana siyana kuti chirwere cheCovid-19 chichiriko uye chichiri matiri zviri kwatiri isu sevagari venharaunda kuti tinge tichizama nepatinogona napo kuchengetedza mitemo inenge yaparurwa nehurumende
mungapa mwenzaniso here
yakafanana nekuchengetedza yatinoti social distancing yekuti paumire kana pauri panofanira kunge paine mita imwe chete pamberi pemunhu waunaye uyezve ngatirambei tichishamba maoko nemvura inopupuma uye inoerera tienderere mberi nekupfeka mamaski edu nenzira dzinotarisirwa uyewo ukange wanzwa sokunge une chirwere ichi atingati masymptoms imbva wamhanya pane zveveutano vari padyo newe kuti unoongororwa
ndeipi kurudzira yamuri kupawo kune vemabhizimisi vanova nhengo dzesangano renyu
toramba tichiyambira vemabhizimusi kuti muzvitoro kana munzvimbo dzavanoitira mabasa avo ngavasatendera vanhu vachiungana uye ngavarambe vachitora matemperature kudziya kwemuviri pane mutengo wega wega anopinda muchitoro kana panzvimbo yavanoshandira uyezve vashandi ngavachengetedzwe nemhuri dzavo tirambe tichiongorora isusu sevaridzi vemabhizimusi kuti vashandi havasi kupindawo panjodzi here yechirwere ichi kubudikidza nevatengi vavanosangana navo kana kuti ivo pachavo
munorevei mungatsanangura
ngatiteererei nekuteedza gwara riri kutorwa nehurumende yekuti chirwere checovid-19 chisapararire kunyanya-nyanya takatarisana nenjodzi yethird wave iyo yamunoona kune dzimwe nyika iri kuuraya vanhu vakawanda
muzimbabwe zvakamirawo sei
muno muzimbabwe tiri kuonawo kuti mumazuva mashoma apfuura pane vanhu vakati wandei vabatwa necovid-19 uyewo nevamwe varasikirwa neupenyu saka kurasikirwa neupenyu kwemumwe chete kurasikirwa kwevanhu vakawanda saka munhu mumwe chete vanhu vakawanda saka pachirwere checovid-19 hachina wachinosarudza hachina munhu mupfumi murombo kana anoshanda kana asingashande hachitarisei izvozvo kune vamwe vanoti aiwa ini ndiringo here ndine mari dzangu haindibati covid asi mukatarisa kumashure tiri kungoona kuti munhu ane mari neasina ngwere neasiri ngwere chiri kungobata uye chiri kuuraya saka naizvozvo senyika tinofanira kuramba takamira chaizvo kuti tirwisane nechirwere ichi nekuti hachina mugoni kuchigonera chete ndokunge tateedza zvinotaurwa nehurumende uye zvinotaurwa neWorld Health Organization
mutungamiri wesangano weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Chiti nyika yavo inochema vakafa nechirwere checovid-19 mutungamiri weSouth Africa vasiro ramaposa nezuro vakazivisa kuti South Africa yave kubva pachinhano chechipiri kuenda pachinhano chechitatu mukurwisana nechirwere checovid-19 varamaposa vakati zvakakodzera kuti mitemo yokurwisana nechirwere ichi isimbaradzwe kubva nhasi vanhu muSouth Africa havachabvumidzwa kufamba-famba pakati pa10 o'clock manheru na4 o'clock mangwanani varamaposa vakati mumazuva manomwe apfuura vanhu vanoita zviuru zvinomwe nemazana mashanu 7500 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva varamaposa vakati vanhu vanoita mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nemumwe 791 vari kufa nechirwere ichi muSouth Africa zuva rega rega nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Ricky Mukonza vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muSouth Africa sezvo vanhu vave kuratidza kuremerwa nemitemo yokurwisana nekupararira kweCOVID-19.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muno muSouth Africa huri kuramba huchikwira. Tikatarisa mavhiki maviri apfuura, pari kunzi pazuva roga roga vanhu 7500 vari kuwanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Izvi zvaita kuti president wenyika vasiro Ramaphosa vature nhauro musi wa15 June 2021 vachitaura kuti South Africa yakubva pachinhano chechiviri, kana kuti yatingati alert level 2 yayanga iri, vachiisa paalert level 3.
Izvi zvinorevei tichitarisa magariro anoitwa nevanhu muSouth Africa?
Izvi kureva kuti zvimwe zvinhu zvaazvichitenderwa under alert level 2 zvaakuchirambidzwa. Uwandu hwevanhu vaitenderwa kunzi vange vachiungana pamwe chete huri kuramba huchingodzikiswa, nekuti zvinhu zviri kuoma nekuda kwedenda iri.
Vanhu vari kuzvitora sei izvi, Dr. Mukonza?
Mamiriro ezvinhu akadai ari kukonzera kuti vanhu vatye zvikuru, nokuda kwekuti kunze kwekurasikirwa nehama neshamwari. Izvi zviri kureva kuti panyaya dzezveupfumi zvinhu zviri kutarisirwa kuti makambani nemashopu nemaindastri anga akuratidza kuti akumuka, akuchidzoserwa kumasure zvakare. Saka zvinoreva kuti vanhu vacharasikirwa nemabasa, vacharasikirwa necheuviri. Totarisawo iyo nyaya yeutano, zviri kureva kuti vanhu vari kugara vachitya, nekuti chirwere ichi chiri kugona kubata ani naani zvake. Pane kakutya kari kubata vanhu maererano nemamiriro ezvinhu ataurwa kuti ndo zvazvaita nemutungamiri wenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust, kana kuti Chitrest, Muzvare Alice Diana Kweveya, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi maererano nemhosva yavari kupomerwa yokupeshedzera mhirizhonga, vachinzi vakakurudzira vanotengesa mumigwagwa vaiputsirwa zvinhu zvavo nemapurisa kuti varambe. Rimwe ramagweta amuzvare Kweveya vaJacob Sikala vanotiudza pamusoro pezvinotarisirwa kuitika nhasi.
Chakaitika ndechokuti nezuro takandotora Diana Kweveya paSt Mary's Police Station, apo paakanga vavhura dhoketi rake rine mashoko akanga akanyorwa naofficer in charge weSt Mary's Police Station anonzi ivo vamusonza, vanova iwe complainant munyaya iyi. Vakanyora mapepa avo kuti ivo vano ona kuti Alice Kweveya akakurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga nenyaya yekupwanywa kweoperation yakanga achiitwa yokuputsira vanhu pavanogadzira nokutengesera zvigadzirwa zvavo. Saka takadzi tiende kulaw and order navo, tikaenda tikanovasiya ukoko. Takazovasiya vane lawyer redu rimwe randiri kushanda naye panyaya iyi vanonzi vaFred Masarevhu, ndo vakasara na Alice Kweveya ukoko.
Pakasara muzvare Kweveya kumapurisa, vakati chii chakaitika?
Chakazoitika ndechokuti Alice akazonzi kulaw and order tava kumusunungura kumuisa into custody as lawyers. Mouya naye nhasi kuti tigomukira tichienda kudare redzimhosva. Saka nhasi tiri kuenda kudare redzimhosva rekuchitungudza Magistrate Scott, ndo kuri kunopinda Alice Kweveya mutare redzimhosva momo achinopomerwa nyaya yaari kupomerwa nehurumende ipapo. Saka tichaona nyaya yebhero ndoyatiri kumbotanga kurwisana nayo muzuva ranhasi. Toona kuti tinobudirira here kana kuti kwete. Then we are going to take it from there kuona kuti mberi tozviita sei. Saka Alice Kuzeya nhasi ari kupinda mudare redzimhosva achitongwa iye nenyaya yokunzi aka violator section 187 law codification and reform act inonzi iyo inciting to cause public violence.
Vasikana anditi muzvare kuvhiya vakaenda kumataredzi mhosva vakanobudirira kuti kupunzwa kwezvivakwa kumbomiswa. Ko vakasungirwei mushure mekukunda mudare redzimhosva?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane dzungu vasina kana simba rinobva mubumbiro romutemo kana kuti kubva mugwaro rezvomutemo renyika, either from the statute or from the constitution of our country, vachiti ivo muzvare Alice Kuzeya akaenda pachitungwiza municipality headquarters akandokurudzira vanhu kuti varambe kuti vaputsirwe zvinhu zvavo zvavanosevenzera. Saka iyi ihondo yakauyiswa navanhu vanga vachida kuitira vanhu utsinye. Saka pakaenda Alice kumataredzi mhosva akanomisa kuda kupwanywa kwanga kuchida kuitwa kwakarwadza zvikuru kwazvo vanhu ava. Ndo vane hondo yose yamuri kuona iri kuitika kuna muzvare Alice Kuzeya.
Avo vange vari rimwe remagweta amuzvare Kuzeya vaJob Sikala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union ATUS riri kutarisirwa nhasi kuratidzira padandemutande senzira yekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa16 Chikumi gore roga roga. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro nevatori venhau. Nesangano iri rakabatana nerimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vanoti vari kutora danho rekuratidzira pazuva remwana weAfrica iri senzira yokurwira kodzero dzedzidzo muZimbabwe.
Sangano raAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nesangano ZINASU taita musangano nevatori venhau tichikurukura maererano nezuva reDay of African Child ra16 July ririko apo tiri kuti isu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Chimirai mazvo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vane chiuru chine 600 ane 30 nevanomwe 1637. Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuzeya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remajistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richacherechedza zuva romwana weAfrica, International Day of the African Child. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini Kanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.
Vabereki vange vachivhota kuti zvikoro zvovhurwa here kotoro inouya varairidzi vasati vane muhoro yakakwana. Saka zvakabuda musarudzo zvakurukurwa zvakare kunzi pakaonekwa kunzi 98% yevabereki vari kuti varairidzi ndava vari kwevachapiwa mihoro yavo zvikoro zvisati zvavhurwa, kwete kuti zvikoro zvinovhurwa vabereki vobhadhara mari dzezvikoro asi musina kudzidza kurenge kuri kuitika sezvo varairidzi vanenge vari panguva vachi vakadeclare incapacitation. Saka sangano reAmalgamated Roadsters Union of Zimbabwe tavari kufuti tichataura zvakabuda ichi tichiti zvikoro hazvisi kuzovhurwa sezvataura vabereki mureferendum iri kuitwa iyi kana nyaya yemuhoro isinge isati yagadzirirwa. Uye kuratidzira kuri kuitwa kuratidzira kuchangoenderera mberi pamwe chete nezinasu Zimbabwe National Students Union neAmalgamated Roadsters Union of Zimbabwe kusvika nyaya dzedzidzo dzakakurukurwa dzinge dzichagadziriswa zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Kroniko rinoti kanzuru yekuta reBulawayo yave kutuma vanhu vayo kunochengetedza nzvimbo dzose dzinopa mvura muguta iri, kuri kudzivirira vanhu vakaita semakorokoza vari kuzvibisa mvura yeguta nemishonga yakaita secyanide. Zimlife.com rinoti mutori wenhau anoshandira bepa nhau reNew York Times Jeffrey Moyo achiri muhusungwa kunyange hazvo dare redzimhosva rakati abudiswe muhusungwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pane zvinofubira munotaura iyi nogona kuti mitsiki tikakwayo because nesituation yamavaccines aroda kudonetwa kubva kune dzimwe nyika dzakaita seiko kuna America plus nesocial distance magatherings nekukwirira kwakaita rate yeCovid South Africa everyday. Ndinoona sekuti masoja achange achitora dangu rakasimba because zvinhu zvisingatodikani panguva inei.
Apo pastudio 7 apo magadi vana mukoma tanonoka hwande nana Sisima Velasi, nana Blessing Zulu, nana nese zvenyu ndokukwazisai nemufaro ndichitenda nenhau dzomunotipa zvoitike muZimbabwe hama dzangu. Ishi amenoti zvichapera kana kuti zvicharamba zvakangodaro handiziva namukoma wangu but yei marwadzo vozi vano PF yacho ka handinangi kutaura mazhinji but vana mukoma Blessing pakaoma kunoku pakaoma kuoma chaiko.
Makadi iko pastudio 7 makadi isitatambura nenhamo yedu yetanzwa tinongochema kuti hurumende dei yairegawo kuputsira vanhu zvavo yatega kudzinga isimavhenda mumustreet. Vanhu tiri kutambura tahwa nenhamo izvizvi vanhu vodzinga vanhu mustreet kushungurudza vanhu muchingorova vanhu zvishungurudzo. Shuwa kana taenda kumaelections ngatiregei kurovana ngatiregei kunyombana kutukana katabva kumaelections kwaitwa maelections akachena vanhu todla zvikuchi nomukaka topinda munyika yakanaka kwete kushungurudzika kwatiri kuitiwa uku. Tashungurudziwa nehurumende yedu yeZANU PF tashungurudziwa. Ndini munyaradzinyoni kunogweru.
Makaita 1 pastudio 7 tano makaita 1 tinofara zvedu ndivachivenga vanhu kupurukwani izvo zviri kutaurwa navaloiti damba izvo isi ndonhema chaidzo tinogara tichingozviziva kuti vamonzora iZANU PF zvokuti mutungamiri anopikisa MDCT nhema vanenge vachitozivana neZANU PF nana Munangagwa. Saka inhema zvedzi kutaurwa izvo kunzi kwai ye nokuti vamwe vese vanozvisvikutora takataurirana takadai hazvisiri izvo vanotogara vanotozivana vanhu ivavo vakatogara vaitodya pamwe isu purezidendi watiri kuda ndinezonchamisa zvanamonzora zvinonadamba izvonana zvamunangagwa izvo pasi nazvo.
Makasimbere veStudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa nhau dzakachena tashamisika kane kungoti kungoenda kwakaita vachamisa peku Glenview wakaonekwa kutaiwa vanodiwa nevanhu takutonzwa nhasi president rakuti oh, MDC materrorist kuwo ivo vanhu 5 ndozoti nyika yese materrorist nekuti ivo havadiwe tatodishamisawo kutoda kuzviri kumbofamba sei kuti vanhu vari kuopoza corruption yavari kuita unzi amaterrorist asi ivo ana Douglas vanoita dialogue vavanoita nderechii kana ivo vachingoda kuita zvekuko kuzanonga vangoenda kaikoko kuti vanotakaita dialogue asi iyo ruling party ndoiringopa madecision ivo vachingoderera kungoti ngavangogara vaenda ikoko kwete kunyepedzera kunge veoposieni vachinyepera vanhu.
Maskara sei, maskara sei, maskara sei vavose mashamarari vestudio 7. Kana maskurawo zvinhu zvakanaka, aiwa tozvitenda. Mumboverengawo, mumboverenga zvatichitaura kuti tibatsirane navakomana vezanwa vatambudza kudai vanhu. Nyika yese yongondengendeka nekuda kwezanupf. Kwao kugona here nezanupf iyoyi. Yongoramba yoita mumbimbindoga usingabatsiri. Mazvona, ndounonzo mumbimbindoga ihwo. Mbimbindoga wacho usingatombobatsira zvikoro vauraya makliniki vauraya hamusina mushonga munyika hamuna chirimo munyika zvese zvapera zvese zvafa hakusi kutonga kwakanaka hauda kuti munhu wese akutya kuti achiuya achizoita mainvestment mukati menyika vaakutya nokuti vanoziva kuti hapana chati zvirungunobiwa mari dzedu zvirungunobiwa vanozozidzorerwa nani. Tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita tinokuramba tichikukurudzirai kuti mwari wakuitiri zvakanaka nebasa ramuri kuita mashamarari mese vestudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita rambai makadaro tinongoramba tichikushingisa iwo isusu kuti tirambe tichinzwawo nhau dzamunotipa tinokutendai muswere zvakanaka.
Makadiko makadiko ana mukoma Hwande ana Jongana ana mukoma Blessing nevamwe vose vashamarari vestudio 7 ini ndine mubvunzo kuti sei hurumende yezanu PF namunangagwa iyi ichitora nyika yeZimbabwe kuita kunge yavo vega iko zvino vari kuputsa dzimba zvinhu zvevanhu pavanhu vemuZimbabwe vana veZimbabwe vari munzvimbo dzichitungwizwa neHarare apa ndipo pavari kuraramira haivo vakundikana vamunangagwa. Havazive kuti upresidendi hunoitwa sei munhu kunzi unzi purezidendi unofanira kuita zvipi vakavaka chivakwa chambuya nehanda vachitambisa mari ezvematicha chaivo chaivo vari kutambura havana pekubata tiringosairira vana vedu kuzvikoro ticha wacho ari kudzidzisa mwana ari kutadzwa kubhadharira wake chikoro apa mari dzakaweswa nevabereki vachiendesa maticha vachidzidzisawo vana kuti ramangwana rizonaka iko zvino vari kutambura maticha masoja iwayo anoswera achishungurudza vanhu vari havana pekubata vachibata vachiswera vachibira vanhu mari mumabhodha umu zvinonyadzisa ende ndatenda zvangu ndiri muno mubotswana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 603,031 mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare remagistrate kuchitungwiza mangwanani ano. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nasi richacherechedza zuva romwana weAfrica, International Day of the African Child. tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi ivai nesu zakari manero anasi apo tichikupai jine na ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.